utano zvakanaka nekuti vanhu vachapinda mabasa ipapa havasemuchaina ndiyo muzimbabwe patinoti job creation ipayapaya patokireta mabasa saka kana vanhu vemuno variro vachapinda mabasa vachararamisa mhuri dzavo inongoreva kuti tisikabatsiri
asi tiri kunzwawo vamwe vanopikisa hurumende vachitivo dambudziko riripo nderekuti china ndo inenge iri kuwana chouviri kubva kuzimbabwe kuburikidza nezviwanikwa iyo zimbabwe ichisara isina chainacho chinobatika
hakuna nyika yabatsira zimbabwe sechina nerussia ndo dzega nyika dzine ukama hwabatsira zimbabwe dai vanhu ivo vari kutiudza kuti mango anofandwa neeuropean union neamerica nebritain ane chiita ari kusiya muzimbabwe kunze kwemhirizhonga ndeipi ngo yamakambonzwa kuti yavaka classroom block ndeipi ngo yamakambonzwa kuti yavhura kambani ndeipi ngo yamakambonzwa kuti kubhadhara vana maschool fees china yakatibatsira kubva kuhondo vachitipa zvombo isu pasi rese tisu takaita ndufu shoma dzakakodzerwa necovid-19 tatiwa mishonga nechina sakana uri nevanhu vanokupa mishonga yekuchengetedza utano hwevanhu isu tiziva kuti hakuna chinhu chine uremu hunokunda upenyu hwemunhu ishamwari dzechokwadi isu sezimbabwe tatarisana nerukova zvirango zveupfumi neunited nations ichina nerussia dzakatibatsira kuramba kuti haikona kudzanyirira vanhu saka china mapolicies avo vanoinonzi win-win you win they win you lose they lose havana udzanyiriri hwokuti kana tauya tirana mukumba zvese asi zviri kukonzereswa nyika dzakaita sanaamerica nanaeuropean union dzaakuona kuti zimbabwe yavaifunga kuti ichatambura yaakuwana shamwari dzinda kushanda nayo
asi katichitarisa nyika dzakaita seeuropean union neamerica yacho dziri kubatsira kazimbabwe tichitarisa panyaya dzeutano kana musarudzo chaimomo
kana uine chicherwa usina zvekuchishandisa zvakafanira kuti hauna hatigone kuramba takatingita platinum tisingaichere tisingaigadziri takaloka value pasi asi vana america navo vazoona kuti zvicherwa zviye zvawana vaakutibatsira kucherwa kuti zvibatsiri nyika yezimbabwe ndopa vaakurwadziwa napo rubatsiro rwekuti munopa mari yemaelections nekuti mune chinangwa chekuda kubvisa hurumende iripo zvasiyana nerubatsiro rwekuvaka dhamu rekuti vanhu vari mumaruzevha vadiridzire vaende kunovhota vakaguta
vamwe vari munharaunda dzine zvicherwa izvi vari kutiwo ka hakusi kugadzirwa migwagwa zvipatara zvikoro nezvimwe neiwo makambani ekuchina
aiwa iwayo izvaika baba pane manyepo anogadzirwa nevanhu vanenge vaine chinangwa chekugadzira nhau dzinokanganisa ukama vanhu kwakaita kambani yainzi gbs nekuamerica yakamaina madiamond kwachiagra haina kusiya yatenga kana jackson kana bhero remombe munyika yechiagra nhasi uno machina nyika yechina thechinese investors vatora kumadiamond kukucherwa kune zvikoro zviri kuvakwa kune mari dziri kushandiswa mucommunity mamutare chaimo mune musika uri kuvakwa nemari iri kubva kumadiamond ivavo veamerica vacho nhasi uno vari mubotswana vari kuchera madiamond chii chavari kuita ikoko ndeipi kambani yamunofungidzira kuti iyi yazoita zvakati ichabatsira vanhu mucommunity pakati vakamaina varungu magodi kambani mana maxurus chavaigona kungovaka ikomboni havana upenyu hwavaipa munhu